nerakana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tirimu Washington DC lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kubvumbi 26 2020. Makatirira ku Studio 7 nepengire nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mushure mekunge taona kuti panga pane need yekuti tinge tichizivisa vanhu nhau dzeCOVID-19, takaita approach Ministry of Information tichitsigirwa neveUNESCO tikaisa pfungwa dzedu vakadzitambira.
Hurumende yokurudzirwa kuvheneka vanhu vakawanda uye kupa dzidziso apo uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus horamba huchiwedzera munyika.
Ndaitenderera munharaunda ndichiona kuti ndingabatsire sei. Mukufamba kwandaita ndaiona kuti aizvi ko vanhu vasina pekugara vawanda sei vakadai.
Varei Funani vobatsira vanhu vasina pekugara muHarare nenzvimbo dzakapoteredza.
Saka pakugara kwatakaita pasi navo, naivo vakanzwisisa vakati zvechokwadi zvinhu zvaoma, asi vakabvuma kuti tatawirirana kuti zvinhu zvichadzika.
Vezvitoro voramba kudzikisa mitengo sezvirikurudzirwa nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuramba huchiwedzera munyika. Kunyange hazvo hurumende yakati vanhu vagare mudzimba kusvika musi wa3 ichivabvu. Nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kukurudzira kuti hurumende ivheneke vanhu vakawanda uye kupa dzidziso. Bazi rezveutano rinoti kusvika pari zvino vanhu 31 chete vabatwa nechirwere ichi munyika. Vanhu vafa nechirwere ichi vana uye vapora vaviri. Nezuro bazi iri rakazivisa kuti vanhu vatatu vainge vabatwa nechirwere ichi uye vaviri vacho havana kumbobvira vabuda kunze kwenyika kana kusangana nemunhu ainge abva kunze kwenyika. Vana chiremba munyika nepasi rose vanoti zvakakosha zvikuru munguva ino kuti vanhu vagare mudzimba uye kuti hurumende ipotewo ichivheneka vanhu vakawanda pane vavhenekwa kusvika pari zvino. Vamwe varikurudzirawo kuti panofanira kunge paine dzidziso yakasimba nekuti vanhu varikuramba vachiungana vachitsvaga mvura kana hupfu. Vamwe varikuita zvekudzidzisa vanhu ava ndeve Patch Media. Mukuzeya nezveurongwa uhu tabata mukuru wekambani iyi vaColin Magobea.
Mushure mekunge taona kuti panga pane need yekuti tinge tichizivisa vanhu zvikuru sei nhau dzeCOVID-19 chirwere chatekeshera pasi rose, takanangana zvakare nekuzivisa vanhu nyaya dzemanyepo. Takaita approach Ministry of Information tichitsigirwa neveUNESCO tikaisa pfungwa dzedu vakadzitambira. Saka takatanga kuita messages atanga tichiisa malanguages emuno munyika yedu yeZimbabwe.
Mitauro ipi mungapa muenzaniso here?
Anosanganisira Shona, Ndevele, Nambia, Tonga, Itosa, Sign Language. Mamessages aya akatanga kutekeshera kana kungangori tanga tichitumidzira tichishandisa national broadcasting uyezve nemasocial media. Asi takaona kuti dzimwe dzenguva muno munyika vanhu vazhinji kunyange tichiri palockdown tikuona vanhu vazhinji pamwe havasi mudzimba vari kutsvaga kurarama, vamwe vari kunge vari kutsvaga mvura. Saka tikati zvakanaka kuti tiende muvanhu. Saka tiri kushanda Ministry of Information, Ministry of Health, Amnesty International, UNESCO, Cats with Sisterhood, tichishanda zvakare neHarare Municipality Department of Health, zvakare neChitungiza Municipality.
Ndedzipi dzimwe nzvimbo dzamuri kutarisira kunoparidzira shoko renyu iri?
Tiri kutarisira kuenda vhiki rino tichitenderera munzvimbo dzeHarare. Takaita seHopley, Stone Ridge, kuenda muHeathcliff, tichaenda kuGrandview, tichaenda kuBudiriro, tichaenda kuwadzana dzarasekwa. Zvakare tikutarisira kuendawo kune nzvimbo dzakaita Epworth nana Caledonia, idzo nzvimbo dzatingati hadzizi hadzo under Harare Municipality, but pane urongwa hwekuti tinge tichipiwa mvumo vari kutaurirana vemakanso ivavo kuti tinge tichisvika ko zvakare tichienda kuchitungwiza kwatinichitenderera.
Nderipi shoko ramuri kunyanyoshambadzira kune vanhu?
Meseji yedu taakunyanyopromota nhau dzesocial distancing kuti vanhu vazive kuti zvinokosherei kuti kana pose pavari vave vanogara maybe at least 1 meter apart. Saka ndo meseji yatiri kufamba tichiendesa.
Mukuru wekambani yePH Media vaColin Magobeya vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti pane musoja mumwe chete afa, vamwe makumi maviri nevana vakakuwara mushure mekunge rori yavanga vachifamba nayo kukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba yabheuka makiromita mana nemapfumbamwe kubva kuKariba. VaMangwana vachinyorawo padandemutande ravo reTwitter vatiwo vanhu vose vainge vabva kunze kwenyika vachichengeterwa kuZipam pedyo neHarare vaburitswa uye hapana abatwa necoronavirus. Tichiri panyaya iyi, uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica huri kuramba huchiwedzera. Mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kusangano reAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru makumi matatu kana kuti 30,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica, uye churu nemazana matatu nemakumi manomwe nemana 1,374 vashaya. Vapona vanosvika zviuru zvipfumbamwe kana kuti 9,000. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vanodarika mamiriyoni maviri nemazana mapfumbamwe kana kuti 2.9 million. Vafa vakawanda vacho vari muAmerica vanodarika mazana maviri ezviuru kana kuti 200,000. Mukuru weFunani Sports Foundation vari Funani vanoti vambosendeka parutivi zvirongwa zvekudzidzisa vechidiki mitambo yakasiyana siyana inosanganisira nhabvu, cricket, bhora nezvimwe kuti vabatsire vanhu vasina pekugara vachirarama nekupema avo vatarisana nenzara inotyisa nekuda kwekuti vanhu vari kunzi vagare mudzimba kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus zvovasiya vasina kwekupema. Kuti tinzwe nezveurongwa uhu tabata vaFunani.
Pandakatanga foundation yangu makatarisa pa Facebook page yakanzi Funani Sports Foundation, nekuti mukana wekuti ndikwanise kubuda kugeto kwandakagurira inyaya yekuti ndakazotambawo mutambo wecricket. Saka ndaitenderera munharaunda ndichiona kuti ndikabatsire sei nenyaya yekuti Mwari vakandipa urombo rakanaka rekuwana shamwari zhinji dzinokwanisa kundibatsira. Saka mukufamba kwandaita ndaiona kuti aizve ko vanhu vasina pekugara vawanda sei vakadai. Ini ndakakura vasina pekugara taiona kazhinji ari mapenzi, but ndakuona kuti vanhu vasiri mapenzi vasina kana hurema vakugara muzinyeda, vakugara mumatangwena. So zvinhu zvazvaitipa kushungurudzika. Pandaitenderera ndichigovera ndaigovera macricket kit, ndichigovera zverugby kit. Pane inonzi tag rugby, ndine shamwari dzangu dziri kuEngland dzaindiigira matag rugby belts iwayo nesoccer kit. Saka mukufamba imomo ndo pandakazoona kuti aizve kune vanhu vari kugara ivavo.
Asi chichapa kuti muti panguva inoyi mumboda kuita nyaya dzekubatsira vanhu nechikafu?
Saka zvazoitikawo nguva inei yekunge kune inonzi COVID-19 iyi, ndaona kuti hazvina kukodzera kuti ndirambe ndichingofunga zvekudonata kit. Vanhu ivavo vasina pekugara ndakangozvisa mushangu dzavo kuti kana ndirini ndichimborarama nekukumbira vanhu vanopfuura. Zvino vanopfuura vari kudzigara mumba, vanhu ivavo vari kudyei. So ipapo ndokupindawo muhombodo mangu ndokuchibata mari ndokuchinotengawo zvekudya zvandaikwanisawo zvishoma izvozvo. Ndopandakaisawo papeji yangu shamwari dzangu dzakazviona dzakati aiwa tinoda kukubatsira. Saka nzvimbo idzodzo inzvimbo dzandakanyora mudhayari rangu dzandaitoziva kuti pakati nepakati nepakati.
Saka makaenda kunzvimbo dzika apa.
Ndakaenda kuchitungwiza. Kuchitungwiza vaive vashoma zvavo. Ndakaenda munzvimbo yemamakoni. Ndakaendawo nekumareserva kunonzi kwaseke kuchitungwiza ndofukana nomuchizeya kumayambaro. Kune kumwe kwavanogara. Asi kune vanhu vazhinji vasina pekugara kwandakaona kumbare. Nekuti kumbare ndine matimu angu andinawo esoka. Ndo kuziva kwandiri kwavaita. Ndakaenda mumbari nemuna mukuvisi umu mune vanhu vanogara muzvimba zvekugadzira nemashanga. So ndo mandakasvika ndikataka kukwanisa kuunganidza mari kubva kushamwari dzangu. Saka lodi yekutanga yamaona paFacebook ndakaunganidza mari ndofunga kuma US ndakaisa bhoti maona mbapa nemahamba yechikafu nehupfu. So ndofunga mari inosvika muUS yakwanisa kuunganidzwa inosvika kuma 6000 US. So ndosaka maona yanga ichikwanisa kunge tichipa vanhu vakati wandei.
Ko vanenge vaonawo basa ramuri kuita vachidawo kubatsira vanoita sei?
Vanenge vachida kundibata vanondibata paFacebook page yangu yakanzi Funani Foundation. Saka vakaenda ipapo vanoonawo mabasa atiri kuita sezvandakutsanangurira kuti lodi yekutanga yangove ne 6000 US chete worth of products. But mamwe malodzi azouya kumberi apa haapfuura akumberi kutenda Mwari. Saka ngavandibate paFacebook page yangu
paFunani Foundation
vanongoenda kuinbox yangu vomva vandibata ipapo.
Ko ndapi mashoko amurudawo kusira veruzhinji vakateerera hurukuro yedu? Ndapi mashoko amurudawo kusira kuruzhinji vafunani?
Meseji yangu yandiruda kupa kune veruzhinji ndeyekuti tine nguva yakazhinji tichingotarisira kuti government ngaititire zvinhu. But ndinoona sekunge tose takazvipa musenzeketo wekuti tibatsirane nyika yedu inoita nyika yakanaka. Saka ndinongokumbira kuti kana pane anokwanisa kana ngotarisa kuti pa next door pangu vari kudya vachiguta here. Kana une extra meal endesa plate 1 iyoyo nepa friends. Kana uchikwanisa kubatsira munharaunda yako nezvivi zvitatu kubatsira ndonyi time kuti Zimbabwe tofanira kubatana. Hongu government ine bandiko raya rinofanira kuita. Nhasi ngasataura nezvozvo mumwe nemumwe imbozviona. Dai makaona mapicture ari pa Facebook page yangu moona kuti kune vamwe vari kuda kutotandadza nechikafu. Vazhinji muri kumhanya kupfeka mamask, muri kumhanya kutsvaga masanitizer, muri kugara mudzimba muchihwanda kufa necovid. Asi panguva yekare iyoyo pane vari kufa nenzara. Saka ngatibatsiranei sevanhu vamwe chete maZimbabweans, ndatenda.
Mukuru weFunani Sports Foundation varei Funani vachitaura vari parunare muHarare. Kunyangwe hazvo hurumende yakapakurudziro yekuti mitengo yezvinhu zvakawanda zvinodyiwa nevanhu idzikiswe kusvika payaive musi wa25 kurume. Izvi zvinenge zvirukona n'anga murapwa achida vemabhizimisi vakawanda havasi kudzikisa mitengo. Hatina kukwanisa kubata veConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti veZimbabwe National Chamber of Commerce kuti tinzwe kuti sei mitengo isiri kudzika. Asi gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru nekudhura kwezvinhu.
Maprices ezvinhu anga agara ari kungokwira kubva gore rakapera. Izvi zvakazonyanya kuwedzerwa president wedu pavakataura nezve lockdown.
Saka zvii zvamakazoita kuedza kugadzirisa dambudziko remitengo iri?
Takamba tazogara pasi isu veMinister of Industry and Commerce pamwe chete neve Consumer Protection Society pamwe chete zvakare nevanogadzira zvinhu zvakaita sechingwa nevanogadzira hupfu nevanogadzira cooking oil nevanogadzira zvezvinhu zvatinotenga muzvitoro. Takagara pamwe chete takataurirana kuti vedwe zvinhu zvanyanya zvaomera mutengi. Hongu tinonzwisisawo kuti imi sevatengesi munenge muchidawo kuita profit yenyu. Uyezve makaomerwa nekuti zvimwe zvamunogadzira zvinoda kutengwa kunyika dziri kunze kweZimbabwe. Zvichireva kuti munenge makuda foreign currency kana kuti maUS dollar. Saka zvinoreva kuti munenge makuchikwidza mutengo wezvatinoda nekuti munoti mari yaminayo muri kutoiita kuti ibve itenge zvinhu zvekunze.
Zvino makazowirana kuti kudia?
Saka pakugara kwatakaita pasi navo. Naivo vakanzwisisa. Vakati zvechokwadi zvinhu zvaoma. Asi vakabvuma kuti tatawirirana kuti zvinhu zvichadzika kudzokera paprize yemusi wa 25 March.
Gurukota rezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vari parunare muHarare. Asi zvekuda kutara mitengo yezvinhu zvingashanda here? Tabata nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University.
Muno muZimbabwe muna 2007 muna June wanga uri musi wa 25 June 2007 rumende yakaunza price control ikaudza business kuti dzokerai kuma price a 18 June 2007. Inini ipapo ndaishanda kuhurumende ndavanga vasingashandi kuhurumende vanga ku business vanozviziva zvakaitika. Takafamba nawo ma price control kubva musi wa 25 June 2007 tikasvika nawo muna January 2009 mumashop manga mune machishu nemaputi nekuti zvinoitika ndezvekuti pa price control tiri kumanikidza kambani kuti isamutenge wakati iyo hurumende ichitadza kumaneja kana kudzikamisa kukwira kwemitengo kunokonzerwa ne rate yemari kunze kwenyika, kunokonzerwa nemagetsi, kunokonzerwa nezvimwe zvakaita sepetrol nekukwira kwemitengo kunonzi inflation.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vanodzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University vachitaura vari parunare muHarare. Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaifa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaifa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mifananidzo yesatellite iri kuratidza kuti chitima chinoshandiswa nevanotungamira North Korea vaKim Jong-un chiri pane imwe imba yavo apo mashoko ekuti utano hwavo hauna kumira zvakanaka ari kuramba achitenderera. Mifananidzo iyi yaburitswa neve 38 North avanoita zvidzidzo zvakanangana neNorth Korea chete. Chitima ichi chinonzi chiri munzvimbo inonzi Wonsan. Asi 38 North inoti hayo kuvapo kwechitima uku hakureve kuti vaKim Jong-un vari kurwara kana kuti havasi. Asi vave nemazuva vasiri kuonekwa pazvirongwa zvakakosha munyika iyi zvopa vamwe venhau kuti vatoti vakashaya. Apo hurumende yeAmerica iri kuenderera mberi nekurwisa chirwere checoronavirus muDetroit kuMichigan mune vakawanda vechitendero chechiMuslim vari kubatsira varwere sezvo vari vana chiremba. Dunhu iri ndiro rine vanhu vechitendero chechiMuslim vakawanda kudarika mamwe matunhu ose muAmerica. Ongororo yakaitwa muna 2017 inonzi Muslims for American Progress yakakokerwa neInstitute for Social Policy and Understanding yakaburitsa pachena kuti vanhu vechitendero chechiMuslim gumi nevashanu kubva muzana vanoshanda munyaya dzezveutano. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe, ndinonga muchirai muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondo rega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nenhengo yesangano reZimbabwe Youth Council, vasungano chisina, pamusoro pezvehomwe yakaunganidzwa nehurumende, iyo ine chinangwa chekubatsira vechidiki munyika, panguva iyo Zimbabwe iri kurwisana nechirwere checoronavirus. vachisina ndino mugamuchira muchirongwa tiudzewo zvizere pamusoro pezvehomwe
hurumende yakaunganidza mari kubudikidza neministry of finance ikapa kuministry inoona nezvevechidiki ministry of youth sport arts and recreation mari inosvika 17 million RTGS dollars mari yakauya yakanangana nekubatsira vechidiki vari muzvikwata zviviri chikwata chekutanga charangana kuti Zimbabwe Youth Council inoshanda nemapoka evechidiki atingati maclub saka ndiro vamwe vachabatsirwa nechikamu chokutanga nekuti vanenge vari muzvipoka zvipoka vachiita mapurogiramu akasiyana siyana asi nokuda kwelockdown saka ichauya iri grant kuti vagogona kubatsirikana chikamu chechipiri chakanangana nevechidiki vanozvibatira mabasa avo vatingatiwo maenterprising youth vane makambani avo vanga vagara vachishanda kwemwedzi mitanhatu kusvika mugore lockdown isati yapera ava vachabatsirwawo saka bandiko rokutanga ranotaura nezvaro vachabatsirwa nemari inoita 3,000 bandiko rechipiri vachabatsirwa nemari inosvika 5,000
tiitsanangurirewo kuti munhu anofanirwa ane business rakaita sei kuitira kuti ave nemukana yekuwana mari kubva pahomwe
zvizhi vaasi kuenda kumabasa saka vakatanga mabhizimisi avo vamwe ndo vari muzvicherwa vamwe vari mukurima vamwe ndo vanoshandisa michina yezvino zvino zvatingati vari muict kuzoita vamwe vakatonyanyotikoshera panguva yatiri ino vari munezveutano ivava minista waiti akange auya akawanda akadai ndo vachatanga kutopa mutirori rinotevera kuti vagone kubatsiridza hurumende pakugadzirwa kwezvinhu zvinobatsira kutirwisana nechirwere checovid-19 chatongotarisa mayouth ese vane mabhizinesi avanga vachiita
kune vamwe vanoita mabasa emaoko vari muinformal sector ivo vasina mabhizinesi ari registered zviri pamutemo navo vachange vachiwana mukana yekuwana mari kubva pahomwe here
ichokwadi vari muinformal sector vane marevhu akasiyanawo kune vari muinformal sector zvokuti munhu uyu haatorina nebank account haana kana panoratidza kuti anga achiita business ivavo vaanotinetsei kubatsira pachirongwa ichi nekuti zvakatonyorwa kuti vachafanira kunge vachitaridza kuti chii chavanoshandisa kubhizinesi kwavo
ndiri kuona kuti seZimbabwe Youth Council matotanga kukurudzira vechidiki kuti vaise chikumbiro chavo maapplications chekuwana mari kubva pahomwe tichipeta hurukuro yedu vachisina udzaiwo vateereri vedu kuti munobatika sei kuitira kuti vane mibvunzo kana kuti vari kutsvaga mikana yekukurukura nemi vanokwanisa kukubatsai
tinotenda mahofisi edu pari zvino ekufamba muchienda takavhara nokuda kwechirwere ichi asi nokuda kwemishina yezvino zvino vechidiki vanogona kuenda patingati pafacebook page yedu tatoposta madetails ese ipapo vakaendazve patwitter handle yedu yeZimbabwe Youth Council newebsite yedu yeZimbabwe Youth Council tatoposta madetails ese mayo avapo zvinoreva izvo kuti vakukwanisa kukirika rinki riripo rakanzi database.zinews.org vakutokwanisa kuapplya vari ipapo
aiwa tinotenda vachisina nekupinda muchirongwa muri eZimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ngatisanganei nemusi wechipiri apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus chirongwa The Connection muine neMike Hove 8-9 PM muri eZimbabwe musakanganwe pano panhepfenyuro yestudio 7 aiwa nguva ndiyadyana namuri eZimbabwe chinobhururuka chinomhara anokonekai nemufaro ndini wenyu Mike Hove babai
tinotenda Mike iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achiti pachirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba rangu
Vatereri tinosangana zvekare muhurukuru dzezvechitendero. Ini ndini Tanonda Kawande nemusi wechina chapfuura ichi. Chitendero cheIslam chakatangidza mwedzi unoyera unonzi Ramadan. Tabata Sheikh Henry Balakazi zvekare munyori mukuru weNational Zakat Fund kanzuri inoona nezvechitendero ichi muZimbabwe kuti vataure pamusoro pekuyera kwemwedzi uno muchitendero cheIslam.
Isusu maMuslims patiri kunge tichipinda mumwedzi wakatikoshera zvikurusa, mwedzi weRamadan unova mwedzi wechi9 pakalenda yedu yeIslam. Saka mwedzi watinotora kuti wakakosha zvikurusa uye mwedzi watinoita mabasa anoti svitsa pedyo naMwari musiki.
Kana makatarisa mamwe makore se apfuura aya, gore rino iri zvakasiyana nemamwe makore ndezvipi?
Ya, ichokwadi kuti nekuda kwedenda recoronavirus iri, pane mutemo uripo weganhuro uyo urikungotedzerwa pasi rese. Muchaona kuti kumashure uku kune zvakawanda zvaiitika, matambudziko mamwe akafanana nehondo nezvimwewo, sekunge World War I, World War II zvaiunza mutemo weganhuro. Asi mutemo weganhuro waiitika kumashure uku waisarambidza vanhu kuungana vachinamata. Asi pari zvino nekuda kwehosha iripo iyi, zviri kutosvika pakuti kana kuungana kwatinosiita munzvimbo dzedu dzatinosanganirana dzedzi zvinzi ngatimbomira senzira yekuzvidzivirira. Saka muchaona kuti minamato yatinoita kashanu pazuva iye tiri kuwanikwa tichiitira tiri kudzimba dzedu. Kune zvakawanda zvatinofanira nge tichiita tiri pamwe chete segungano, asi nekuda kwehosha yavepo iyi tikuungana semaitira ataiita. Saka isusu semaMuslims ndopa tinenge tichikurudzirana kuti vanowana vanotora chikamu zvinova zvikamu zviviri nehafu kana kuti 2.5% kubva mupfuma yavo zvavanenge vawana pagore rese, vopa kune vanotambura kuti vabatsirike. Saka panguva inoyi yatasangana nehosha yeCovid-19 uye tiri mwedzi uno weRamadhani wakatikoshera, tiri kukurudzirana maMuslims kuti ndonguva yekuti titore mari iye yandataura iye, topa kune vari kushaya. Saka tinenge tichizvizadzisa mune uno mwedzi weRamadhani iwowu. Patiri kuti minamato tiri kuitira kudzimba, zvinenge zvakakosha kuti mutumwa waMwari akadzidzisa kuti musashandure dzimba dzenyu kuve makuva. Tese tinoziva kuti muguva muna munamato unoitika. Muchaona kuti dzimba zhinji adzakuita sekunge makuva nekuti vanhu mudzimba imomo havachayeuke Mwari. Saka nerimwe nzira futi tiri kuona mukana watapiwa nekuda kwehosha iyi wekuti tiri kuita minamato yedu tiri mudzimba, vana vanenge vachiona kuti ndomanamatira tofanange tichiita. Saka zvinounza chikedza chaMwari mudzimba dzedu, ndoumwe mukana yezvimwe zvinenge zvichibuda nekuda kwemamiriro akaita kunzaya kuti dzimba dzedu dzakuva neupenyu pakuwisa umwari mudzimba dzedu zvichitananisa mweya yetsvina kuiendesa kuri.
Muchidimbo, chii chamungada kuti vanhu vazive vakateerera muchitaura iko zvino?
Chandinoda kuti vanhu vazive ndechekuti Mwari ndiye anotipararama, uye kana zvirwere zvese Mwari akatendera kuti zvitibate. Iye hakuna chirwere chiri panyika chaasina kupa icho mushonga unogona kuchirapa. Saka pane zvese zvinotinetsa, tinofanira kudzoka kuna iye musiki. Ndoda kuti tizive kuti hapana kuti Mwari vanogona kutirasa kana tikange tadana kwavari. Saka ino ingo yatinodana kuna iwo Mwari tichiti kunyangwe zvizviome zvinengei, Mwari ndimi mubatsiri, ndimi gona kuti dzikinura padambudziko ratasangana naro rinori. Saka tinokumbira kuna Mwari kuti dai matipa donhodzo pane matambudziko atikatarisana nawo, ndimi munogona kutiyamura, ndimi munogona kutibatsira. Saka Mwari tibatsirei, motiregerera zvivi zvedu.
Tenda Sheikh Henry Balakazi nerondedzero yavatipa vatereri. Ngatisanganei zvekare svondo rinouya mune imwe hurukuro yezvechitendero. Ini ndiri Tanonda Kawande ndiri muWashington DC ndichiti morara zvakanaka.
tinotenda atanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro inawo zvakare hurumende yokurudzirwa kuvheneka vanhu vakawanda anokoneka ine mfaro ndini wenyu Blessing Zulu Toksi Yamina Gibbs Dube munaudze isindebele
So kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuMabasa 2020 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, abantu bathi bahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala belegciwane leCoronavirus COVID-19.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha.
Bayakhala emaphandleni ngohlelo lokuvalelwa ezindlini.
Lapha ewanje abantu bayadubeka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Sokula abantu abangamachumi amathathu lanye eZimbabwe abalomkhuhlane weCoronavirus COVID-19. Abane babhubha wathi njalo ababili basila. Sokuhlolwe abantu abedlula inkulungwane ezisithupha 6067 eZimbabwe ababecatshangelwa ukuthi balomkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele sokulabantu abafika phose izigidi ezintathu abahlolwa batholakala ukuthi balomkhuhlane weCOVID-19. Isibhedlela seJohns Hopkins University City abedlula amakhulu amabili babhubha. Kulabanye njalo abanengi abasilayo. Kumemetheka okumangalisayo umkhuhlane lo kwele Melika. Akwaziwa ukuthi eZimbabwe luzaqhubekela phambili kumbe hatshi uhlelo lokuhlala ezindlini olubizwa ngesilungu ngokuthi yi-lockdown. UNobutler wohlangothi olubona ngezokwethula kwemibiko umnumzana Nick Mangwana kenelisanga ukuchasisela uStudio 7 ngodaba lolu ngenxa yokuthi ubesemhlanganweni wokuhlolisisa uhlelo lolu oluqhutshwa yi-COVID-19 Task Force. Uhlelo lwe-lockdown lugqitshwa ngeviki ezayo abantu abaningi bekhala ngendlala lokunye okujiyeneyo. Omunye wabakhalayo ngunkosikazi Janet Ndlovu ohlala eFilabusi esabelweni seMathoren South.
Hayi bakithi ukudla lokho okuthiwa kuphiwa abantu thina kasikuboni. Abantu bayafa ngendlala ngapha. Sike sabona elinye idoni elibuye libhalisa abantu lapha kuthiwa bazathola ukudla. Asiphindanga salibona. Bona laba abalutshwana abaphiwayo umumbu we-welfare. Yibo laba abaphiwayo balutshwana.
Unkosikazi Busi Masina ohlala emagwegwe kobulawayo laye uyakhala okumangalisayo.
Okwamahara vele angaze ngubone. Njalo indaba yemali kuthiwa kule mali eholiswa abantu. Ngiyezwa kunews bekhuluma ukuthi sebenike phose ama-1000 amangaki kobulawayo leHarare. Kodwa angaze mbone muntu mina oseke wathi leyo mali uyitholile. Ngingazitholelo mina ngoba vele angaze ngiyitholi. But kuloko nje ukuthi omunye umuntu ukhona yena seke wayithola leyo mali. Ayi angaze ngiyibone mina angaze ngimuzwe lo muntu okhuluma ngayo ukuthi uyitholile. Siphonga ukuzwa bekukhuluma bona kuma radio lapha kuma ezindabeni lapha ukuthi sebephila abantu imali njalo kule mali enganani.
Umnumzana Fortune Nyoni ohlala ewange uthi kabatholi ludo okuphiwa nguhulumende.
Iqiniso elihle sikuzwa nje ukuthi kukhona kwezinye indawo. Lapha ewanje ngitsho lasemaphandleni akulanto enjalo abantu bayadubeka.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Kethwele Uphahla othi kukhanya engani abantu abaphiwa ukudla ngabasekela ibandla leZanu PF.
Elizweni lakithi kanti kuhamba njani? La ngesikhathi sokufa kumele abantu kukhethe ukuthi laba ngozwani kumele badle laba abanganikwayo bona yibo kumele bafe. Hayi bantu. Abantu bakithi kabantshintshe. Abantu bona labo ukudla okufikela kubo kabantshintshe izinhliziyo zabo lezi ezililitshe eziqine kangaka ezibayenza ukuthi bakhetha abantu banika abantu ngokubazi. akumelanga kube njalo nxa kuyinto elandu kuzosiza abantu elandu kuzosiza umphakathi mayisize umphakathi wonke
kodwa umnumzana athi ngumuzi phuthi okubandla lezana uPF uthi akulabantu ababandlululwayo kuhlelo lukahulumende
ngamanga aluhlaza tshoko lawo ukuthi ukudla kokuncedisa abantu phakathi kwesikhathi sobunzima somkhuhlane we-COVID-19 kuphiwa abantu abasekela ibandla lezana uPF kuphela ngoba abantu abayibo abakusebenzayo sibone kusiba ngama-residents associations nxa sikhangela emadorobheni imizamo yokuthi lokhu kufike emaphandleni andubana ilethwa kodwa siyazi ukuthi lathi njengabantu esebenza labantu kasilani lokuthi umuntu usekela liphi ibandla ngoba thina silandela umbono lokwenza kuka-president Edi Mnangagwa okuthi wonke umuntu weZimbabwe uqakathekile azingeke siqalise ukubandlululana ngalokho angikwazi ukuthi abakukhulumayo bakuthatha ngapi ngoba umthetho kahulumende weZimbabwe lo mbono kamongameli Edi Mnangagwa konke lokhu kuvumelana ukuthi wonke umuntu weZimbabwe kaphiwa amathuba alingeneyo lathi njengezinkokheli sikusebenza njalo nxa sikhangele abantu beZimbabwe sibabona bengabantu abafana nayo ukuthi umuntu usekela liphi ibandla ayisikho esikwaziyo phansi kombuso kababa Mnangagwa
uhulumende uthi kule mali ayinika abantu ngesikhathi ilizwe lilwisana lomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 abantu emaphandleni bathi kunzima ukulandela iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini ngenxa yokuthi abanye babo balezifuyo njalo bakha amanzi endaweni ezijiyeneyo lapho abantu abagudlana khona njengendlala yenza umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba
bathi bethuswa ikubhubha komuntu obehlala eMondoro obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki ephelileyo sebedlalela evalweni besithi umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka ngesiphangiphangi emaphandleni ngenxa yendlela abaphila ngayo umnumzana Pinot Sikhosana ohlala eJombe enkabazwe uthi okunye okwenza abantu bengalandeli iziqondiso zohlelo lokuhlala ezindlini olwaziwa ngokuthi yi-lockdown yikuthi kulabanye abelusa inkomo okumele bazikhangele sonke isikhathi
lapha esikutshana khona siyakukha amanzi abantu abakhangeli khonoko esikutshelwa nguhulumende wama-social distance siyama nje sibuthene sifika amanzi uma kusenza uhulumende elethe abantu abangafundisa abangapha ukuthi njani miwaso ukuthi udwe lo corona lolu lungazibulali
omunye njalo ohlala esiqhintini sesidakeni eJombe umnumzana Zamani Chuma uthi okunye okwenza ukuthi bengalandela iziqondiso zohlelo lolu yikuthi izibhedlela zikhathana lemizi yabo
inilaba abagulayo asenelisi ukuthi sihambe ezibhedlela ngoba loba imota sibili ezidlulayo ngapha sezizilutshwana ukuthi sikwanise ukuthi sigade sihambise abagulayo ezibhedlela
lokhu kusekelwe unkosikazi Nompilo Chabalala ohlala enyama yendlovu esabeleni semathebeleni North othi bayalamba ngesikhathi kuqhutshwa uhlelo lolu
hayi indlala esitwale senzima ngapha lezibhedlela kula uyahamba ezibhedlela kukhatshana kwampu sikwethu akulaphilisi akulamuthi
omunye njalo ohlala enyama yendlovu umnumzana Zibuyile Nkomo uthi basethwa indlala namanzi
kula transport lapho kudingwa khona ulu ngoba kuvaliwe imota zazihambe izibhedlela zikhatshana nendlala lonyaka izulu lisibulele akusila kudla amanzi sithatha kugwayi baningi khona le nkomo zinatha khona lathi sinatha khonapho
kulabanye abakhala ngokuswela ulwazi ngomkhuhlane we-COVID-19 omunye wabo unkosikazi Sazini Maphosa ohlala eManama esabelweni seMathebeleni South
abantu balapho yazi bayathithizela sikwazi mbeni sizabulayiswa ngabantu betshwala bona kulapha yazi kuyafiwa and i-grocery so siyabulawa kodwa sokudura lokhu lokutshona endlini ningeni ngiphume phandle ngengadini ngithibilike ngibuye ngizohlala endlini eyi anze siphele nzima uyazi angazi ukuthi okuntu okuzaphela njani lokhu
umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu p f uthi uhulumende uzama ukulungisa konke okuhlupha abantu
kulo engikubonayo ukuthi abantu bayakhala ngokuthi amanzi endaweni lezi lokudla kumele kungaphatheki uhulumende uyananzelela konke khonoko kodwa uhulumende uyazama izandla zikahulumende zimfitshane imali asilayo kangako kodwa uhulumende sethena i-priority number one ikulwisa umkhuhlane we-COVID-19
akwaziwa ukuthi kuza kwenzakala nomkhuhlane lo ungamemetheka emaphandleni kweleZimbabwe ngimele Studio 7 ngiseHarare ngumlondolozi Ndlovu
Studio 7, esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930, 7270, laku 9885 kHz ku short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 PM, tholakala ku 909 medium wave, laku 4930, 6040, laku 15460 kHz ku short wave.
Siloku sikuhlelo lokuvalelwa kwabantu ezindlini, sithole imilayezelo evela ebantwini abathiyeneyo. Basithumezela ke imilayezelo kuwhatsapp unombolo yeStudio 7 ethi +1 202 465 0318. Uthi sizwe ukuthi bathini.
Isicelo esinaso esisifisayo ukuthi ngabe uhulumende wakithi welaseZimbabwe ma kusenzeka avule lapho avula khona, aye avulela abantwana abazabhala ama examinations ekupheni komnyaka. Abasikhangelela abantwana abaku-form 4 labaku-A level, at least ma kungavulelwa bona babuyele ezikolweni. Sibone ngathi akungeke kube le congestion eningi kakhulu, kodwa abantwana bazayeneliseka ukuthi kube lalapho abaqhuba khona. Siyabonga, sicela ukuthi uhulumende asikhangelele khona lokho. Ngiyabonga. Okhulumayo ngusakhile Moyo welaseplumtree.
Igama lami ngu-Washington Ncube, ngisetsholotsho kosigendi. I-lockdown thina esenzele phansi. Ithe iqala before iqale mina ngangisegoli and then ngasuka ngeviki lelengisuka ngithe ngifika 3 days, hhayi yabe iqala ngivalekile nje ngisekhaya. Kodwa-ke ngibona kungcono kakhulu ukuvaluleka kwami ngisekhaya, ngoba ngiyakwazi ukuthi ngivuke ekuseni ngiye emasimini, hhayi sidlele njena nayo amakhabe noma indlala siyikhangele lo nyaka. Hhayi, lo mnyaka ungathi usifulathele ma.
Lawo lakho ukuthumeza umlayezelo wakho khona manje, thumeza kunombolo yeStudio 7 ethi +1 202 465 0318. Thumeza khona manje. Sike sithangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kuyaxokozela emzini kamongameli kwakwele Melika kulandela okwethulwe ngumnumzana Donald Trump othi abantu balakho ukulatshwa umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 ngemithi ebizwa ngokuthi ngama-disinfectants. UTrump uthi ubezidlalela nje, kodwa abamaziyo bathi ubekhuluma okusenhliziyweni yakhe. Kule mibiko ethi umkhokeli wawelizwe le-North Korea uKim Jong-un ugula okumangalisayo, kukhanya engani ulakho ukuhanjiswa kwele-China lapho alakho ukulatshwa khona isifo senhliziyo. Uyise wabhubhela kwele-China lapho ahanjiswa khona ngesitimela. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko wezi umanzi nela ubaba mkhulu babelobola usenzi umanzi.
Njengokunithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siyaqhubekela phambili ngodaba lokuthi abantu bayakhahlamezana ezindlini, ikakhulu kulezi nsuku ngesikhathi somkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Ake siqhubekeke lolu daba namhlanje silonkosikazi Chester Sibanda kumaNdlovu kanye lomfundisi uRonald Moyo we-President in Christ Church.
Abantu abaningi bayesaba ngenxa yekithi kakhulu obaba. Ngizakuza umama ukuthi uthi
uthi sise siye ye ukhethisa khona mpahla angena umama ukhethisa khona
uyabo usesaba uthi ungaveza izinto zakho ezivele ziyingxenye yakho, usuza kwaliwa, usuza xotshwa, usuza thini, sebeza kukhangela njani. Kodwa ke ngiyabuyele ukuthini, xa kulothando ayikho into noma imbi kangakanani noma inkulu kangakanani, iyalungisiswa ngothando.
Ye ye ye, ngena mama khonapho maNdlovu.
Ngiyabonga. Lokuswelakala kukaJesu, uJesu uyaswelakala emakhaya ngezikhathi ezinje ukuthi ubaba nomama labantwana uhlalwe emthandazweni kuthandazwe.
ebantwaneni ke igogo lapho ke Mandlovu nxa kusenzakala konoko kuhlukuluzana ezindlini abantwana kubabamba njani enhlizweni konke lokho
bayakhathazela ngoba abantwana ubaba bayamthanda nomama bayamthanda nxa abantu laba sebekhathazana sebelimaza abantwana abantwana basebelimala kakhulu okudlula bona
mfundisi
masibulo uyichaya ekhanda kuyabahlukuluza abantwana athi namhla kuphela la kusasa bathi laba badadisa ngezengqondo umntwana uyakhula xa ekhulela endaweni enjalo ungabona ngani hayi uphethile sibili usehlambulukile engqondweni yakhe uzabamba lokho okuqakathile kodwa ke phambili ekuphileni kwakhe uyabuyela kuwona lwana umumo akhulela kuwo ngoba kuye umuntu ongubaba kumele abe ngumuntu ohwabhayo kumele abe ngumuntu olamandla kumele abe ngumuntu okhanye ngani ulolaka angahlangana lomunye ubaba olungileyo ochumileyo hayi ngasobaba enough so kuyahlupha ngikhulumela kwaba ngamantombazane kuyakhathaza sibili phambili so umama utshaya ekhanda impela
ye nxa sithi singavala khonapho ke Mandlovu njengomuntu omdala sibili xa kungathiwa akubalayi abantu sibili lapha ukuthi kumele baziphathe njani ezindlini akubalayi sizwe mani
mina ngithi ezindlini lapha abantu kabafundane bazane umama amazi ukuthi ubaba ngambona senje mina ngime so
okwengezelela kumama okunye ikwazi ukuthethelelana akula muntu ongelasici sonke sonile sisilele enkazimulweni kaNkulunkulu kodwa singakhuluma iqiniso liyamkhulula umuntu nxa sesilikhulumile sikhumisane umlotha uyawakha umuzi khona lokho
ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge ubaba umfundisi uRonald Moyo weBrethren in Christ Church ngibonge njalo lo nkosikazi Chester Spanda uMandlovu yingcwethi kwezamasiko esintu hayi yezulu kandaba sima lapha kuhlelo lwethu lo masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe
Yebo. Thakaza mohle. Yikudibana okuhlelo labasakhulayo ngingoMike Hobe. Namhla kuhlelo silokhe sikobulawayo. Ngontuthu ziyathunqa. Sixoxa loSibusiso Dube. Intatha zezindaba ngomsakazo website. Siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane weCoronavirus.
Ube ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo njani?
Hayi ngiyaphila bafundi njani khona ngapha?
Hayi siyaphila. Asithinteni udaba lolu mkhuhlane weCoronavirus. Awena uyintatha lezi ndaba. Sike saxoxa labanye abakumsebenzi ofanayo. Bona bathi kulesi lockdown amalungelo abo ayephulwa nabezomvikela. Lokhu kusaqhubekela phambili na kusakwenzakala na?
Esesikubonile thina ukuthi udaba lolu kwenzakale ekuqaleni. Kubangelwa kakhulu ukuthi ama press card ebengakaphuma ka 2020 kodwa ngokwazi kwethu i ministry ye information isiluxazulule udaba lolu kodwa inkinga esikhona ukuthi lokhe besiba khona abantu abazintatheli izindaba abamiswayo kuma roadblocks abanye bebuza ukuthi kungani behamba ngezimoto zabo bengahambi ngozuko njalo sizwile thina ukuthi Zimbabwe Human Rights Commission isicomplainile ngokuthi bakhona abantu abahlukuluzwa ngamasosha lamapolisa kulesi sikhathi
asithinteni udaba ngomsebenzi elukwenzayo you know at sites siyabona ukuthi iselenze umsebenzi omnengi kakhulu ekufundisweni kwa lifundisa uZulu okunengi mayelana nalomkhuhlane ubona ngani izakhamizi kakhulukazi kobulawayo bayathakazelela na elikufundisayo
okokuqala yebakhona abantu abangani bakuzwisisa esikhulumayo ngodaba lwecorona but kusenjalo bakhona futhi abangani abakuzwisisi kahle ungabhoda lapha emalokishini kuboluveve kubolo penla la kwezinye indawo uzabona abantu bevota vota uzathola abafana bezidinge lutshwala abanye bavakatshelana but okunye okumele sikuzwisise ukuthi lo mumu abantu abaphila ku uyenza abantu bezwisise izinto ngendlela ezahlukeneyo lapha nizama ukuthi umuntu ongelamvuphi endlini umuntu ongelamanzi empompini endlini kunzima ukuthi umtshele ukuthi ahlale endlini so abantu babesiyadinga impuphu and lapha emputhini kuyaminyanwa kakhulu lalapho okhiwa khona amanzi ezibhoraneni abantu bayaminyana
inani labantu abasebebanjwe ngalo mkhuhlane kobulawayo lilokhu liqhubekela phambili li-increase uzulu kobulawayo bona bakuthatha njani lokhu
abantu kukhanya ngani bakwamukele ngokuthula abantu ngathi ngesilungu bakhawu asikaboni panic kodwa kukhona engathi kuyangithabisa mina ukuthi kulaba abantu abasebenzela inhlanganiso ezinjengama-NGOs ama-civil society labosomabhizinisi sebegijimile bagcwala yonke indawo bedinga imali yokuthi kuncediswe ukuthi izibhedlela ziphiwe ukudla ziphiwe imithi lokunye okufunakalayo ukuthi kwenqabelwe leyo COVID
hayi siyabonga Dube ngokungena kuhlelo lugciba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili uhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami kwanelokwalamhla sohlangana ngolwesibili olevalulisayo ngenjabulo igama lami ngu-Mike Hove mthakazi omuhle Zimbabwe omuhle bye bye
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku namhlanje lapho esikhumbuzana khona ngelizwi lenkosi ukuthi litshona empilweni zethu ngibonge labo abalaleleyo nalabo abahlala belalela ukuthi leli lizwi mhlawumbe lingabasiza libancede empilweni zabo belungiselela ukwedlula kulo mhlaba besiye kwelizayo namhlanje ilizwi lethu liyalithola encwadini kaDaniel chapter 3 iverse lika-27-28 lapho lesihloko sendaba esithi isithando somlilo of Tyre verse 27 izikhulu nababusi nezinduna nabomkhandlu wenkosi babuthana babona lawo madoda ukuthi umlilo obanga namandla emizimbeni yawo kungahangukanga lunwele olulodwa emakhanda awo engaguqukanga amayembe awo lingasondelanga kuwo nephunga lomlilo 28 Nebukadnezari wakhuluma wathi makabongwe uNkulunkulu waoShadreki noMeshaki no-Abednego othumile ingelosi yakhe wakhulula izinceku zakhe ebezinethemba zazaguqula izwi lenkosi zanikela imizimba yazo uba zingakhonzi zingakhululeki kuNkulunkulu noyedwa uNkulunkulu wabo kuphela zihlobo zenkosi ezithandekileyo eli livi nxa sililandela kahle sibona ukubana kulamadoda lamathathu uAbednego noShadreki noMeshaki abafakwa esithandweni kumbe ezibo elalivutha umlilo owawuphindwe kasikhombisa ngobana babalile ukukhonza isithombe senkosi uNebukadneza into engifuna siyinanzelele lapha yikuthi nxa sisahamba emhlabeni impilo yethu ihlangana izinto eziningi lobunzima obuthiyene obunye obukhulu kakhulu nanga umlilo lo kuthiwa uphindwe kasikhombisa umlilo vele uyazishisela nje pho nxa usephindwe kasikhombisa yikuthi umuntu athe abe umlotha ngesikhatshana nje uNkulunkulu ke uyakwazi ukuthi abantu bakhe bayangena ebunzimeni obunjalo abantu bayangena emililweni eminingi bakhale ngalokhu lalokhu abanye ke abanjona eBukadnezar baqhakeze bashaya amakhwelo bakholise ukudubeka kwabantu baze babize labanye babo babize icabinet babize ingabe yini umkhandlu lowo kumbe icouncil batshelane ukuthi ake likhangele nako ngabantu lokhu kuzavuqwa khona sizake sibone inkonkoni yajama namba-ke kodwa amadoda lesephoselwe khonapha esithandweni somlilo into emangalisayo yikuthi kuthiwa bange nabebathathu kodwa kwabonakala esine phakathi kwabo engithanda ukukutsho kini izihlobo ezithandekileyo yikuthi lanxa lihamba lingena ebunzimeni obumangalisayo alihambi lilodwa nangonebukadineza kwazi wavuma ukubana lo omunye wesine ukhanya indodana kankulunkulu lawe ebunzimeni ongena phakathi kwabo unkulunkulu lawe ngakuthi uwedwa sengitsho lobunzima becorona le ekhulunywa kusakwamalanga unkulunkulu khona ulaba bonke abamethembayo ngobana uyakwazi ukubana baludinga usizo lwakhe la madoda kuthiwa baphuma bemsulwa benganuki ngitsho nayintutho lawe uzangena ebunzimeni uyephuma ungonakalanga kodwa kufuneka yiloku okhulunywa ngonebukadineza ku-28 ukuthi unkulunkulu kashadreki lomisheki lo-abhediniko kulaba abamethembayo uhlala labo kwaze kwaguquka le nkosi uqobo lwayo sengathi lathi lalabo abasikhokhela iinkosi zasemhlabeni zinananzelela ukubana kuyo yonke imizamo eziyenzayo amakholwa athembe ilizwi lenkosi ukubana lizabaquba libakhuphe ebunzimeni kawuhambi wedwa izilingo ziyabakhona okorona le mikhuhlane eminingi engelaphekiyo iyabakhona kodwa bathemba unkulunkulu ekugcineni baza kunqoba unkulunkulu abe lathi asophule kulo mlilo esiphakathi kwayo asikhulekele babathixo engcwele nababantu bakho banikela esandleni sakhe baphule emlilweni wenkathazo zonke abalazo ngoba nangunkulunkulu wethembekileyo kuzokunaphakathi amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu ke Jakeli Tala untungameli Nkomo.
This song comes to you from ICAM at Columbia University, which is working to build healthy communities around the world. COVID-19, a highly infectious disease caused by a newly discovered coronavirus. Even if we are miles apart, even if we maintain our 2 meters apart, we are not a helpless and hopeless Lord. Communities help the spirit to keep us healthy. We are strong together, and together we have the power to keep ourselves free. We have won other battles before, and we have the spirit to win this race.
Sanda kwethulwa ngu-Albert Nyathi labanye abagoqela uDerek Mpofu, uTererai Mokwati, uFatima Sitimela Katiji, uLwazi Jabangu, uJust Signal, Joseph Chinowiriri, Lomono Mukundu. singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebezikhokhela. Abantu bathi bahlupheka ngaphansi kohlelo lokuhlala ezindlini ngesikhathi likhuphuka inani labatholakala beligciwane le-coronavirus eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu olwalamhlanje olubalisayo ngenkubulo ngu-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.